Vamugabe vange vakatarisirwa kumira pamberi pekomiti inoona nezvemhando dzemoto nezvicherwa nenguva dza9 mangwanani asi kusvika na11 vange vasina kuuya, izvo zvaita kuti komiti iyi iite chisungo chekuvanyorera tsamba zvekare ichivazivisa kuti vauye kuzopa umboo hwavo nemusi wemuvhuro. Sachigaro vekomiti Vatemba Muliswa vaudza vatori venhau kuti vave kutarisira kuti vamugabe vauye nemusi wemuvhuro kuti vazotaura zvese zvavanoziva panyaya yemangoda.
Tanga takavashedza kuti vauye na9 o'clock nhasi, asi tagara pasi tazeya sekomiti taona kuti 9 o'clock yanga yakati homei. Semukuru wochero panga vari pabasa vaitanga basa kuma12, saka kuti tizovatarisa kuti vasvike pano pana 9 o'clock tinge tavaremedza. Hatisi kuedza kuvanyadzisa kana kuita zvimwe zvinhu, asi kutingonzwawo nyaya yemadhamu. Saka tawirirana kuti musi wemvuro Mande uri kuuyawo, vachauya na2 o'clock panapa. Tinge tavapawo nguva yekuti vagadzire, muchiziva kuti paramendi ine simba yekusamona munhu, saka hatitarisire kuti tichasvika ipapo kuti vasamone.
Vamuliswa vati segweta uye semunhu mukuru vanotarisira kuti vamugabe vacharemekedza paramende nekuya kuzotaura zvese zvavanoziva kuti komiti yavo ikwanise kupedzesa ongororo yavo panyaya dzemangoda munyika. Pamutemo, paramende inobvumidzwa kunyorera munhu kaviri kuti azopa umboo, uye kana atadza kuuya paramende inozotumira masamanisi. Komiti yavamuliswa iri kuita ongororo yekucherwa nekutengeswa kwaiitwa mangoda kwamarange nechinangwa chokuona kuti sei nyika iri kutambura asi iyo ine mangoda. Panyaya yevaimbo vegurukota rezvezvicherwa vaObert Mpofu, avo vakaramba kupa umboo kukomiti iyi, pamwe nevaimbo vemukuru wemapurisa vaAugustine Chiuri, avo vakatadza kuuyawo kukomiti iyi, vamuliswa vanoti vachatura gwaro ravakanyora pamusoro penyaya iyi kumutauri weparamende vaJacob Mudenda.
Mungade kuziva nenyaya yavaObert Mpofu vakauya panapa hongu. Komiti yakagara pasi ikabvumirana zvinofanira kunge zvichiitwa, saka nemurawo weparamendi unenge uripo nyaya dzichaverengwa muparamendi before the speaker. Speaker vozotonga, vozopa mutongo wacho kuti zvinhu zvichafamba sei, decision yavachapa. Saka inyaya isina kuswipa under the carpet, iripo. Yavachiuri vakanyora tsamba vachitaura kuti havasi kunzwa mushe, asi iyi ndiyo nhoroondo yavo, and kana vakunzwa nani, he is more than happy to appear before us.
Mumwe mutori wenhau dzemabhizimisi vatawanda Karombo vaudza Studio 7 kuti hapana zvakanyanya zvavanotarisira paongororo iyi sezvo maparamende apfuura akamboita ongororo yakaita seiyi asi pakasatorwa matanho nehurumende.
Iongororo inofanira kunge iri yakanaka, asi chatingatarisira chaisho chakatimbi chingabuda pairi hapana, nekuti zvinhu hazvisi zvitsva. Kune dzimwe ongororo dzakaitwa zvikuru sei munyaya dzemainingi idzo dzidzi dzisina kuzenge dzateedzerwa kuti vacho vakanzi vakakanganisa vaonekwe vachisungwa here kana kuti vachibvunzurudzwa zvinoenderera kumberi. Saka handifunga kuti pane chitsva chingabuda ipapa.
Paongororo yavo, komiti yavamuliswa yakataura nevamwe vakuru vakuru vemapurisa, mauto, vasori nevamwe vaive makambani aichera mangoda kwamarange, uye inoda kuona kuti sei hurumende isina kuwana mari yakawanda kubva kumangoda aya. Vamugabe vachiri mutungamiri wenyika vakataura kuti nyika inogona kunge yakarasikirwa nemabhiriyoni 15 emadhora kubva pakutengeswa kwemangoda ekwamarange. Komiti yavamuliswa inotarisirwa kutura gwaro rezvaichawana kudare reparamende sarudzo dzisati dzaitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.